sekutanga ndechekuti isino kuti hongu kanzuru seorganization yakazvimirira ine mvumo yekuenda kudare riti neriti rainoda zvipamutemo muZimbabwe. Asi chechipiri zvakaitwa nekanzuru zvinotigumbura nekuti vakazviita izvi vachishandisa mari dzevagari vemuchitungwiza vasina kugara pasi nevagari kuvatsanangura kuti ndo zvavaakuita. Saka tinoona iri kanzuru iri kurwisana nemastakeholders ainofanira kunge ichigara nayo vachitaurirana vowirirana kuti matambudziko emumusha wechitungwiza opedzwa nenzira ipi.
Saka muri kutambira sei chiitiko ichi? Mune matanho amuchatora here?
Hongu, tatotora matanho kare kuti tatotaura nemagweta edu kuti vange vachidzivisa chiitiko ichi tiri kukumbirwa kudare nekanzuru tinge tichiitika nokuti chiitiko ichi hachienderani nezvakabvumiranwa nevagari pavakaita zvavo necouncil nemamwe mastakeholders emuchitungwiza. Hazvisiri izvo zvakabvumiranwa kuti zvinge zvichiitika izvi.
Tinoonawo kuti imi manga manyorerawo gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamusoro penyaya iyi. Pane zvati zvaitika here?
Vachombo havana kupindura tsamba yedu kusvika mazuva manomwe etetavapa akwana. Saka tatigweta redu pari zvino richitora matanho ekuita kuti vachombo vapihwe masamanisi vadaidzwe kudare kuti tichiona kuti pamwe vanganzwisisa nyaya iyi kuburikidza nematare kwete netsamba dzataivanyorera.
Tiri kunzwa kuti maive nechekuitawo nekupiwa kwenzvimbo dzainzi dziri kuvakirwa zvisiri pamutemo idzi. Mungajekesa here ipapo?
Mumapepa andinawo ekudare akasevwa navamatsikidze, ini ndiri kunzi ndiri respondent ndakamirira chitungwiza residence trust kwete seumwe wemaland barons. Asi zvisinei, ndingade kuti vagari nemamwe mastakeholders edu vazive kuti nyaya iyi ndatoti gweta rinyore tsamba panhau reherald nekuvoluntary media council of Zimbabwe nekumisa Zimbabwe kuti ini handina kufara nezvaitwa nebepanhau reherald